ndani makore 15.
Makambodzokera kumusha here?
Aiwa kwete. Zvaisaita kuti ndidzokere kumusha.
Zvasingaite kuti mudzokere kumusha.
Nokuti munoona gore 2002 mapolitical tensions ari very high pasa indakanga ndiri mahotondandiri captain and paita nyaya dzekutsva kupfumhana uroyi nekuti wazosapota opposition wazodai.
Saka pari zvino toona kuti mauto akaita basa rakawanda kumba uko. Hamungakwanisi kudzokera?
Tese kuti mitarisiro iyoyo vakomana vakasunungura ende pane new dispensation. Nothing more exciting than trying to go back home. And I think chandinofunga inini in the past for months angu ndepo kuti vakomana vakavhura nzira dzekuti tese tikwanise kuenda kumusha ende vanozviziva kuti zvinorwadza kusava kumusha. Most of them vakaita nyaya yekuti kusavasununguko iyi vakomana vanombopedza nguva yakareba vasiri kumusha ko kuzoti tichitadza kutozodzoka kwacho vanoziva kurwadza kwazvo. Saka ndinofunga kuti vachatibvumira kuti tidoko.
Nhasi zuva rekrisimasi tiri kutarisana negore dzva, tine hurumende tsva. Imwi tarisiro yenyu ndeyechinyi pazvinhu zvese zviri kuitika mazuva ano, Captain Zuma?
Tarisiro yangu ndeyekuti zvinhu zvedu zvitange kufambawo mune zvakanaka, vanhu vararame, vanhu vese vekuzimbabwe vararame upenyu hwakanaka, upenyu hwatairarama hwataisiziva kudhara, upenyu hwekuti krisimasi tese tinoonana pasina chinonetsa, krisimasi tese tinofara pasina kana azvitimaiza mumwe. Ndakafarira mashoko emukuru wenyika aripo iye zvino, mutungamiri wedu akataura kuti ngatikangaudze zvakaitika kudhara, ngatimbotanga kuvaka nyika yedu sezvatinoda kuti iye zvairi. Ndo tarisiro yedu tese iyoyo, ndosaka ndichiva nekufara kukuru kuti mauto edu akatisunungura, mauto edu akaita kuti.
Pane zvamungada kutaura here kuhama, kushamwari, kuzimbabwe pachayo?
Ndinoda Merry Christmas kune vanhu vese, tese tinofara nyange tiri kuno kudaisinora, tinofarira kuti paita utungamiri hutsva, tinofarira kuti zvinhu zvese zvanaka. Ndinoti Merry Christmas kuna baba namai Zuma, ndinoti Merry Christmas kune mudzimai wangu Posia, Merry Christmas kumwana wangu Rachel, Merry Christmas kuna Sesi kamuzukuru kangu. Tinofara chokuti ndinofara nokuti pane tariro pamberi apa. Ngatipewo hurumende iyi nyuwani nguva yekuti vagadzirise zvinhu. Ndinodaira kuti vanhu vanokwanisa kuzviita tikavapa sapoti yazvo.